Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, kurume 19, 2022. Makatirira ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa waita musangano wavo kumasvingo wambenge wada kurambidzwa nemapurisa.
Masvingo mashomapura atanga tichimhanya mhanya nemakliniki nemadistricts nemaprovinces kuchiita aya anonzi mamicroplans ekuti tichinyatsokuzotanga kuita iyo blitz kana kuti drive.
Mangwana, bazi rezveutano rinoti riri kuparura chirongwa chekupinda muvanhu uye kuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19. Vesangano revadzidzi reZinasu vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vaita musangano wavo kumucheke stadium kumasvingo vachivimbisa kusimudzira upenyu hwevakarwa hondo yerusununguko. Godfrey Mutimba anochipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro nhasi munhandare yerujeko mumasvingo. Vachamisa vati hurumende inorangarira varwi verusungunuko ruzhinji nguva dzesarudzo chete nekuti inenge ichida kuvashandisa kuti vatsvage rutsigiro kana sarudzo dzapera vasiya vachinonga sose nemuromo. Vachamisa vashora chirongwa chiri kuitwa nehurumende chekuongorora zvakare kuti vaive varwi verusungunuko vana Mujibva pamwe nana Chimbwido ndivanani kuti vabatsire vachiti chirongwa ichi hachisi kuitwa murudo asi muchitodzi nekuda kwesarudzo. Ramberi vachiti bato ravo rikapinda panyanga richadzorera varwi verusungunuko chiremera chavo nekuvapa upenyu hwakanaka senzira yekuvatenda nebasa guru ravakaita rekuirira rusungunuko rwevazhinji. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisawo kusimudzira upenyu hwevakarwa hondo vachiti vachavapa makambani minda uye kuvawedzera mari dzavanotambiriswa pamwedzi. Vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo pamwe nevanhu munyika kuti vanyoretse kuvhota vagovhotera bato ravo zvine mutsindo pasarudzo dzegore rinouya pamwe nedzemabvai elections dziriko musi wemugovera. Vati vanhu vakavhota vakawanda kubirira kwesarudzo kunonetsa nekudaro vanhu vose vanofanira kuvhota pasarudzo kuti vachinje hurumende iri kutungamirira nyika. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyo mutevedzeri wavachamisa vatendai biti vati bato ravo rikapinda vachatambirisa vashandi vehurumende mari yemadhora ekuAmerica.
Tinoda kuti Mnangagwa after July next year aretire ochiona kuti nyika inotungamirwa sei, opiwa mujakitere wake agere nebonus. Vemasingo sando dzenyu.
Vaimbo vanhengo yeZANPF asi vava kubato reCCC vadzikame mavhaire vakurudzira vanhu kuti vatsigire mukomana wechidiki.
Thank you.
vachamisa vati basa ravo richashandisa sarudzo dzemabai election kuona kuti vane rutsigiro rwakadii kuitira basarudzo huru dzegore rinouya idzo dzinogona kuti paite hurumende itsva inotungamirirwa nevanhu vezimbabwe zvichakadaro musangano wanga uchida kuitwa nezanu pf mucheke stadium unonzi hauna kuzoitwa ichiti kwanga kune bhora Mukuru, mubazi rezvekubudisa kwemashoko mubato iri, vatafadzwa mugadi, vaudza Studio 7 kuti, vakuru vebato ravo, vachiri kuziya kuti vanokwanisa kuita here umwe musangano, sarudzo dzisati dzasvika.
Musangano warongwa ndewekuchitungwiza, uyo waiswa musi wa23 ndira, zvino vachitatu chevhiki rinora tiri kupinda, ratakatarisana nesarudzo. Asi takamirira hedu kuti vakuru vakonfirme. Kuti musangano iwayo uchaenderera mberi here uye uchienderera mberi tinenge tifamba saiti tange tichikuzivisai nekufamba kwenguva
sachigaro webato reMDC Alliance vamogen komishi vaudza Studio 7 kuti pari zvino havasi kuita musangano mikuru
iko zvino makandidati edu ati tiri kumakurudzira kuti sezvo taakuenda kumagumo taakuenda kwamvura yacheka makumbo 26 March wasvika iko zvino hatidi kutambisa time makandidates na makampeni teams avo ngavachifamba door to door vachitaura na vamavoti vachishandisa voters ravo vachitaura navanovhota chaivo vechikuru vanonzwisisa kwatakabva ndikwatiri kuenda
sarudzo dzemabai elections dziri kuitwa mushure mekunge nhengo dzakawanda dzebato reMDC mumakanzura nemudare reparamende dzakadzingwa dzichipomirwa mhosva yekutsigira vachamisa zanu pf yakadzingawo vamwe vayo vamwe vakafa ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Pepa nau reIndependent Online reSouth Africa rinoti zvarwa zveZimbabwe mazana mashanu zvakasara zvisina pekugara munzvimbo ine mapurazi yeRobertson muSouth Africa mushure mekurwiswa nezvizvarwa zvekuLesotho zviri kudawo mabasa epamapurazi nemusi wechina nechishanu Bepa nau iri rinoti nhasi zvizvarwa zvekuSouth Africa vemabhizimisi makereke nemamwe masangano akazvimirira vange vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi nezvekudya zvekufuga nezvimwewo sezvo zvizvarwa izvi zvakawanda zvakapisirwa misha kune mamwe maguta zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kumborwiswawo nezvizvarwa zvekuSouth Africa zvakaparura chirongwa chinonzi Operation Dudula Rimwe sangano rinonzi Kopananga range richida kuratidzira muJohannesburg mangwana richishora kurwiswa kweve kune dzimwe nyika ava asi rinonzi rarambidzwa nemapurisa richinzi rinogona kurwiswa neve Operation Dudula asi sangano iri ravimbisa kukwira kudare kuti ribvumidzwe kuratidzira Bazi rezveutano rinoti kutanga mangwana riri kuparura urongwa hwekuenda kunzvimbo dzakawanda nechinangwa chekuti vanhu vakawanda munyika vabaiwe nhomba yeCovid-19. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba mbiri dzeCovid-19 vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mana nemakumi mana zvine mazana masere nemakumi mana nevana kana kuti 3,440,844. Chinangwa chehurumende chaive chekuti inga yabaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese vemunyika panosvika mwedzi wazvita gore rapera asi izvi hazvina kubudirira mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru munyaya dzekurwisa denda reCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva
kubva mande tinenge tiri kutotange tiri kuti vaccination blitz masondo mashoma apura atanga tichimhanya mhanya nemakliniki nemadistrict nemaprovinci tichiita aya anonzi mamicro plans ekuti tichinyatsokuzotanga kuita iyo blitz kana kuti drive pamande ipapo saka tiri kutomhanya nenzima kuti tione kuti wasati wabayirwa ndawabayiwe zvakare sekuziya kwemunoita ini kabineti yakabvuma kuti vana vane 12 years vakura kusvika 12 years kana kupfuura ndavabayiwewo nhomba iyoyo saka sondo rinouya tinenge tikumhanya chaizvo muzvikoro mumamaketi kwese kwese tichibayira nhomba yeCovid-19 kuita kuti tirambe tichivharidzira nekubatsira kuti mhuri yezimbabwe isabatira chirwere ichochi
saka vanhu vanoziva sei kuti apa ndo patinokwanisa kuti tiende kunobayiwa pachirongwa ichi chamuri kuti cheblitz chekuenda kuna vanhu vakawanda
Tatora ndakilita ura chaizo nea imi sekutala kutipu chaiko zine zitnengele chinko baira pese pese maklinik edu este ma outreach edu este private sector ilipo ilitibatira hapambo ilinatika tinga tipa ni uzuri ngati tiringele jishaya kutu wanyaruku bairu wapapi tili kutu umanya ni ndi na iyo yu kutu wanyaruku pese pese maklinik edu machipatara edu ni namu atina tima outreach kweta garatiji baira wanawaya manyumba ze under 5 tinenge tirimu
kutimuti maabudi rila pablisa hapa murukuta nisela utimungabaya vanvangani
Isi tiri kuti bisi ya di inenge ili in 2 phases. Tiri kuhita iye Machuno, April na May. Ipe kutanga tiri kutanga kuba ila kubama mangwana mswe mande 21 March. Ndope tiri kutanga kuba ila 1. Tozo mboti tore kaka break kadiki nikike maso msondo rinika na otimairi. Tosti mzira futi kuba ila 1. Donzo atiri kutichiche yusuzo. Saka madesebi specifically phase 1, 21 March kushika 3 April. Phase 2 kushika 15 May. Donzo atiri kutichiche yusuzo.
Tichi itarisa utrukona bazirezo utano ratanga kuburitsa uwanduwe vanu vanenge vari muzvipatara. Vachi patsanura kuti ava ndo vari kurwara vari muzvipatara nechirwere cheCOVID-19 vasina kubaiwa nhomba ava vari kurwara asi vakabaiwa tiri kuona kuti vasina kubaiwa vacho ndo vakawandisa vari kurwara zvekuenda kuzvipatara zvinenge zvichifamba sei Dr. Maomba
izvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti baiirwa ijekiseni nyoro vamwe vangu vachifunga kuti ukabaiwa sitikungonaka vamwe vakabaiwa asi vari kungorwara zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvire kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho unogona ngochirwara asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabayirwa wese kana powakachirwarawo hawarwarisi zvekupinda muchipatara hawarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa ndo saka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neveutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanyopinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti honaika zvatogara ichikutaura izviya dai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi
Mukuru mnyaya dzekurwisa denda reCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare zvichakadaro mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaitai Rusike vanotiwo vatambira chirongwa chekubaya vanhu nhomba kana kuti blitz ichi nemaoko maviri
hongu nhau yeblitz iri kurongwa nehurumende tinoigamuchira zvikuru kanaka maringe nekuti senyika tinge tichikwanisa kubata iyo yatinoti herd immunity iya takatadza kubata mugore rapera asi blitz inenge ichida kuti inge ichitsigirwa uye zvakare ichisusumidzwa nemabasa edzidziso
sei zvamuri kutaura izvi zvakakosha kuti vanhu vakawanda vabayiwe
tiri kuona kuti veruzhinji vave kuneta kana kuti iya yatingati fatigue kana tatarisana nechirwere cheCOVID-19 saka kuti pawanikwe nzira dzekunyengetedza kana dzekukurudzira veruzhinji kuti vange vachiuya vachibayiwa neivo vemazera vechidiki panenge pachida kutoti senyika tinge tichibudawo zvekare nemastrategies
mungapa muenzaniso ipapo
tichiitawo mamessages anoita kuti veruzhinji vaone kukosha uye nekunaka kwazvakaita kuti vange vachibayiwa zvinhu zvinorwadza kana kuti zvandingati zvisiri kunyatsotifadza kuti senyika tiri kuona veruzhinji havasi kuuya neuwandu hwavo kuti vabayiwe totarisawo zvekare kana naiyo booster racho chairo tiri kuona kuti vezhinji vari kuramba vachidududza havasi kuda kubayiwa asi izvo zvinoratidzawo kuti mabasa edzidziso ari kusaririra mumasure uye mabasa edzidziso ngaaenderanewo nedzidziso inoenderana nevana vechidiki vemazuva ano uye nedzidziso inokurudzira nyaya iwo kana iwo vechikuru kuti vaone kuti sei zvakakosha kuti vanhu vange vachibaiwa.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaitai Rusike vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika, zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu zvine mazana mana nemakumi maviri nevatanhatu, kana kuti 5,426. Vanhu zana nemakumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevanomwe vanonzi vari muzvipatara, uye pavanhu ava pane vanhu gumi nevana vakabayiwa nhomba, asi vamwe makumi matatu nevasere vanonzi vanga vasina kubayiwa nhomba. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reRed Cross rinoti vanhu gumi nevana kusanganisira vana vanomwe vapondwa pane imwe nzvimbo inochengeterwa vapoteri yeJugu mudunhu reIturi muDemocratic Republic of Congo nasi. Vanhu ava varwiswa nekuurayiwa nemapanga nemabhemba nechikwata chinozikanwa nekuti Kodeko chevanhu vechirudzi rweChilendu. Vapoteri ava vakabva kunzvimbo yeNgochi. Mamochari nezvipatara zvekuBelarus zviri pamuganhu wenyika iyi neUkraine zvinonzi zvazara mitumbi yemauto ekuRussia nevamwe vakakuvara vari kubva kuUkraine. Pazviteshi zvechitima panonzi pari kuonekwa mauto eRussia akawanda anenge achibva kuUkraine akakuvara kana kufa. United Nations inoti vanhuwo zvavo mazana manomwe nemakumi masere vafa muhondo iyi, uye vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mashanu vakakuvara. Asi United Nations inoti uwandu uhu hunogona kunge hwakawanda kudarika pane zviri kutaurwa. Vamwe vashandi vemuzvipatara zvekuBelarus vanoti mudunhu reHomel vaona mitumbi inodarika zviuru zviviri nemazana mashanu zvemauto ekuRussia. Ukraine inoti yauraya mauto emuRussia anodarika zviuru gumi nezvina, asi vamwe vanoti uwandu uhu hunogona kunge huri kuwedzeredzwa nehurumende iyi. Russia yakazivisa kuti mauto ayo anoda kusvika mazana mashanu akafa payakapedzisira kuzivisa nezvevainge vafa musi wa2 kurume, asi inoti yakauraya mauto emuUkraine anodarika chiuru chimwe chete nemazana matatu. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chanhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro zvepamusorosoro mushure mekunge mapurisa nemusi wechina arova nekusunga vamwe vadzidzi gumi paUniversity of Zimbabwe vairatidzira mushure mekunge mari yedzidzo yawedzerwa zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori munyaya dzezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Tadiwa Nashe Muguti.
Nyaya yanya kunetsa muzvikoro zvepamusoro nyaya yekukwidzwa kwefees. Fees dziri kukwira muzvikoro zvepamusoro zvakasiyana-siyana kusanganisira chikoro cheUniversity of Zimbabwe, chikoro cheBindura University, Uchinoyo University. Mari dziri kuramba dzichikwidzwa dzefees. Chinonyanya kunetsa apa ndechekuti zvikoro izvi hazvisi kupa vabereki nguva yekuunganidza mari. Naizvozvo rinove dambudziko nekuti vabereki havakwanisi kunge vachiunganidza mari yakawanda kudaro nekanguva kapfupi pfupi. Uye hurumende yeZimbabwe inotishamisa tinova nekukatyamara kana tichiona kuti ivo vanotendera kuti zvikoro zvepamusoro zvikwidze mari dzefees, asi iyo hurumende yacho ichiramba kuwedzera mari dzevashandi vayo. Tichitarisa kuti vana vazhinji, vadzidzi vazhinji vanowanikwa muzvikoro zvepamusoro vana vevashandi vehurumende. Nokudaro, kana hurumende ichishuvira kuti mari inge ichikwidzwa muzvikoro zvepamusoro yefees, inofanira kutanga yakwidzawo mihoro yevabereki vedu nevariritiri vedu vanovewo vashandi vehurumende.
Zvikoro zvawedzera izvi zvawedzera nemari.
Ndingangoti zvikoro zvizhinji zvedzidzo yepamusoro zvichiri munzira kukwidza mari dzefees, asi pane zvakwidza izvozvi hapana chati cha isa fees iri pasi pe 500 United States dollars tikada kuisa kumari yekunze nokudaro tinoti imari yakawanda chaizvo kuti tarisa nemamiriro akaita zvino munyika muno.
Pane dzimwe nhengo dzesangano renyu reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu dzakasungwa dzichiratidzira kuUZT uko. Mukatudza kuti dziripi pari zvino, zviri kufamba sei panyaya?
Nhengo dzezinasu dzanga dzakasungwa paUniversity of Zimbabwe dzakaburitswa nerusi wechishanu. Wakapuwa bill re 3000 RTGS pamunhu zvichireva kuti vakutongwa vachibva kumba.
Ko hurumende ikaramba yakatsika madziro ichiti mari dzezvikoro zvepamusorosoro dzinobhadharwa nevadzidzi dzisadzikiswe. Pane dambudziko rei apa?
Nyaya yakunetsa manje zvinhu zvikaramba zvakamira zvakadai. Dzidzo yepamusoro ichaita yevana vengezha chete kana kuti yevana vevanhu vane mari, zvinove zvinopesana nezvinotaurwa nebumbiro remutemo. Section 75 yebumbiro remutemo yemuZimbabwe inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekuwana fundo.
Asi muri kumboedza here kutaura nehurumende nenyaya?
Hurumende tiri kuedza kutaurirana nayo. Mumwedzi wapfuura uyu takanyora tsamba kugurukota rezvedzidzo yepamusoro Amon Murwira tichivaonesawo zvichemo zvedu pamusoro pedzidzo yepamusoro muZimbabwe. Asi chakatikatyamadza chaizvo ndechekuti tsamba iyi haina kupindurwa. Takanyora zvekare imwe tsamba yechipiri tichikumbira kuti tigare navo pasi vamurwira tionesane navo zvichemo zvevadzidzi vari muZimbabwe nekutsutsumwa kuri kuita vadzidzi vemuZimbabwe. Asi vakapindura ivo vachiti vakabatikana. So pari zvino hatisati tanyatsowana mhinduro inogutsa kana kuti yatinotarisira kubva kuhurumende. Asi pari zvino tichazama zvekare kugara pasi negurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube.
Sei muri kufunga kuti zvakakosha kutaura namuzvinafundo Mutuli Ncube?
Nekuti pese panopera gore vanotaura kuti ivo vane mari yakasara kana kuti surplus. Toda kugarira navo pasi tinzwewo kuti mari iyoyo inosara havakwanisiwo here kuiunza kubazi rezvedzidzo yepamusoro kuti inge ichibatsiridzawo mune nhunha dzatiri kusangana nadzo nezvindingamupinyu zvatiri kusangana nazvo kuti dzidzo yepamusoro inge ichienderera mberi uye vadzidzi vese vange vachiwana fundo yepamusoro yakanaka.
Munyori nyaya dzezvemitemo musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vaBoris Tadiwa Nashe Muguti vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu.
Makadiniko vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti pane mutereri anoda kupa pfungwa dzake pamusoro pemubvunzo wezvonzo rapera wekuti Mwari anogona kungonaisa mvura pamutendi wake badzi here achisiya vamwe vakavakidzana naye.
Makadi vatanonoka Wande, ndinokukwazisai nehama dzose muzita ramambo Jesu. Ndinavo kutauravo nekubvunza kwakanaka kwavamamboma. Chekutanga ndinoda kutaura pavhesi yavabvunza iyo kuti shoko raJehovha richitaura kuvana vevaIsraeri raitaura zvinhu zvaibva mumuromo maMwari chaizvo chaizvo iri zviri zvokwadi. Saka mumuromo maJehovha hamuna shoko renhema raibudamo, maibuda mashoko azvokwadi. Saka pakati pedu isu shoko iri raitidzidzisa zviri Jehovha nepaamire Jehovha kuti kana vanhu mukavimbana Jehovha nguva dzose muchitenda kuna Mwari hapana matambudziko nenhamo zvinouya pamusoro penyu kana kuti zvipfuwo zvenyu chaizvo chaizvo zvingashayiwa zvekudya. Tikatarira vana vaIsraeri vachifamba murenje maiva musina chinhu kana muchero kana chimwe chinhu, asi Mwari waivapa zvekudya nepulani yake kubva kudenga. Saka kana tiri pasi perino zuva munyika dzatigere umu kuriko kumwe kusanzwisisa kuri muvanhu. Nekuti tikatarira Mwari unogona kunisa mvura panzvimbo imwe chete zvekuti vanhu vanenge vasiri pamweya vanofungidzira kuti mvura yava kuna nemabhuku kana kuti yava kutevedzera masabhuku. Asi Mwari ipapo panenge pachinaya mvura ipapo ndopavanenge varangarira kuti pane munhu wavo usingafani kutambudzika. Saka zvinhu zvose zvatakapromisiwa naJehovha dai taivimba naye tichirevesa tiri tose tiri vanhu vaJehovha. Tingadai matambudziko nenhamo zviri pamusoro pedu tichiti tikachema kuna Jehovha zvinonzwikwa musine nguva. Saka Jehovha wakapromisa kuvanhu vake. Saka ndosaka muchiona zviitika kuti pamunhu waMwari mvura inonaya zvakanyanyisa ipapo zvekupedzisira vanhu voshayiwa kuti kumvura inongona panzvimbo imwe chete zvafamba sei, asi Jehovha vanenge vachirangarira munhu wavo uri panzvimbo iyoyo. Saka zvinhu zvedu zvose tikagara takavimba pana Jehovha, muchaona kuti dai nyika yaiva ichigara nerugare, nyika ichigara nerunyararo, nekuti Jehovha unorangarira vanhu vose vanovimba naye.
Tinotenda zvikuru nemashoko ayo. Tine umwe muteereri anoda kutipa maonero ake panyaya iya yekuti kufa kwemunhu nguva yake inenge yakwana. Tiri kutaura nani, tiudzie zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.
Magadi yenyu mukomata anoona kaini zita ndinoitwa Lismati Njanji. Ndoda angu kupindura mufundisi vataura vana mukoma Joseph ava vambotaura futi panhau yekufa yekukwaniswa kwenguva. Mataurire ari kuita vanhu ava zvinoratidza kuita sekunge pamwe Mwari vanoshandidzana nematsotsi kuti munhu anoponda uye kana nguva yako yakwana weMwari vochitumira munhu yaanoponda uye uye wochikuponda wochifa yatokwana nguva yako. Handiri munhu aye wopedza onzi anozotongwa futi. Anozotongwa sei kuri kuti akwanisa nguva yanga yatarwa naMwari vacho ivavo vozotonga munhu yechirudzi. Saka iyi nyaya yematauro avari kuita iyi havasi kumboinzwisisa iyi, vari kungotendera pano pamwe chete. So hapana anombonzwisisa kana ka one pavanhu vese vataura ava. Matauro avari kuita kazvimbotoenderane, zvinhu izvi zvagara zvinotonetsa kuti uchizvinzwisisa kuti zvinombofamba sei. Panonetsa ipapo panguva yekufa kwemunhu, kukwana kwenguva yemunhu. Zvinonetsa kuti tingazvinzwisisa izvozvo, ngatisambonyeperana samatauro avari kuita. Nekuti kana zvakutodaroka Mwari havafani kutonga munhu kana auraya umwe munhu. Haafani kutongwa. Ende vozonzi futi kana ukazviuraya futi wega, still unondotongwa futi kuti wakwanisa nguva, zvikwanisira nguva yangu inda yakuisa panyika kuti urarame. Vakabva kati urarame kusvika rini? Paunozoti anozve shuwai pavakataura Mwari kuti ndisvike apa, handina kuzosvika, indopa ndikazviuraya, saka ndinotongwa. Hapana pavakanyora, saka kufa kwanika kuita tingoti no, ndipo pavanga vakangonyora ipapo. Saka hukomu kuti vazoti unozotongwa futi zvakare. Saka inyaya iyi havasi kumboinzwisisa, ende inana handina kana chandambonzwisisa. Munogona kuvadeedza kuti vambodzokorora nyaya iyoyi, timbonzwa kuti vachapindura vachiti kudi pamashoko angu iwayaya.
Vateereri, tinotenda kutandara kwamaita nesu nhasi. Tumirai mibvunzo nemamwe mashoko ezvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndiri Tanona Kawande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanona Kawande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda pamitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Cape United 1, Highlanders 1, Herentals 2, Tenex 0, Harare City 2, Bulawayo Chiefs 1, Cranbourne Bullets 1, Manica Diamonds 1, Triangle 4, Wawa 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voita musangano wavo kumasvingo waimbenge wada kurambidzwa nemapurisa. Mangwana bazi rezveutano rinoti riri kuparura chirongwa chekupinda muvanhu uye kuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19. Vesangano revadzidzi rezinasu vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Anokonika ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.